manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 26/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti haina mabasa ari kuitira vagari.
Mari yacho yanga isina kukwana saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita kuti mari yanga iri shoma zvikurusa nevanhu vemabhizimisiwo zvakare. Havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva yezororo nekuti idzi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi
nyanzvi dzotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra 2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Kanzura weward 27 kwaGutu Alderman Jeffries Tange Mare vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavanomirira havachadi kubhadhara mitero kukanzuru nekuti vave nenguva yakareba vasina rubatsiro rwavanowana kubva kukanzuru iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Alderman Tange Mare avo vange vari kanzura wenzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005 vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nenguva yakareba isina kugadzirwa izvo zvave kuita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tange Mare vanoti izvi ndizvo zvave kuita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Ndo zviri kugozha izvozvo paunenge uchivati mitero vanhu vanoti tobetserwa nei chii chinozotibetsera mari dzedu dzinongonyura dzinongonyangarika. Munozvati kubva pa vakada tohwanyika kuma 80s vana vanambozo trust a footnote service delivery inazombowanikwa mukusvisisa zvaitika kudhara kuti migwagwa yaiwana zvakaibetserwana nemari dzechibva kuma 40%. Saka pesa apa havasi kuzviona saka vanenge vakuti hano mari dzedu dzinongonyura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tange Mare avo vanoenhengo imwe chete yeMDCT mukanzuro ine makanzuro makumana nemumwe vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero ichidzorerwa kumaward kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda ndokuti 40% yenyuwa bati zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunzwa kuti tikurerwa nhema saka ivo papachavafutwa nenge vachizopota vachikurira navo futi hapana chinouya.
Vatange Mare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuru mumabasa ebudiriro ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisvondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuward 27 amai Rejoice go vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu izvo zviri kuvatadzisa kubhadhara mitero yakaita semombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero nekuti upenyu hwakaoma. Not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even mafees vabereka kwasa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita sava last mafratis vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Ya, hapana zvati zvati kutaridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru chakachinja ndiona mazita nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda
makanzuro emaruwa hawani mari semakanzuro emaguta ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura kuvatakurira marara pamwe nekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi ndakamirira Studio 7 kwaGutu ndini Godwin Mangudla.
Kunetsa kwemari munyika kunonzi kwakakonzera kuti mhuri dzakawanda dzitambe zororo rekisimusi dzisina zvadzaitarisira kuve nazvo zvakaita sechikafu pamwe nembatya itsva. Mabhanga anonzi akakundikana semazuva ose kuwana mari kugutsa munhu wese kunyange hazvo mamwe mabhanga achinzi akangovhura usiku paaiwana mari. Kukwirawo kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu zuva nezuva ndechimwe chezvinhu zvinonziwo zvakakonzera kuti kisimusi yegore rino ibve yanyanya kudzikira kana zvichienzaniswa nemamwe makore. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vanoti kunyange hazvo vemabhanga vakanga vave kutanga kuwana mari yekupa vanhu, mari iyi haina zvakare kuwanirwa vanhu vose. Asi vaZembe vanoti nemuonero avo zvinhu zvinenge zvave kuita nani kuburikidza nemari inonzi yakawanikwa nehurumende kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank, izvo zvave kuita kuti mamwe mabhanga akwanise kuwaniswa mari yekuti anga achiisawo kana pamichina yemaATM. VaZembe vanoti chimwe chichaita kuti zvinhu zvigadzirisike munyaya dzekuderera kwezvinhu mutengo wemari yekuAmerica pamusika mutema apo painonzi iri kutengeswa nebond note. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya yemamiriro ezveupfumi munyika.
Ichokwadi kuti mari yanga ichineta zvikuru panguva ino yezororo. Izvi zvakakonzera kuti vanhu vave nekuomerwa kwaitembera kwavo horidhei yekisimisi nekuti mari yanga iri shoma. Nepo hazvo apo tanga taakupinda mukisimisi mari yakazotanga kuwanikwa zvichiteedzerwa pakachinjwa vatungamiriri vehurumende. Zvinhu zvakatanga kuti nyeuke zvaakuita zviri nani tikaona mari yaakutanga kuwanikwa nemabhangi mazuva mashomanana tisa vanhu vasati vapinda mukrisimisi anga akupawo mari vanhu vachikwanisa kuwana mari asi mari yacho yanga isina kukwana. Saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita nekuti mari yanga iri shoma zvikurusa nevanhu vemabhizimisiwo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva ino yezororo nekuti izvi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Tinonzwawo kuti kune mamwe mabhanga pari nhasi aakukwanisa kunge achipa mari pamaATM kana pamichina yepanze. Zvakamira sei?
Hunde kune mabhangi asikati ari kupa vanhu iye zvino wakaenda kumaATM wanokwanisa kuwana mari dzavanokwanisa kubatsirikana nazvo. Izvi zvaitika nekubatsirwa kwatakaitwa neweAfrican Import Export Bank tichitungamirirwa neweReserve Bank yeZimbabwe nehurukuro dzavakaita vakabvumirana vakapa mari inoita kuti zvinhu zvireuruke.
VaZembe, tinonzwawo zvakare kuti bond note rinenge rane huremu zvichienzaniswa neUS dollar munguva iyo ino yezororo. Zvinhu zvanga zvichitarisirwa here uye uremu uhu munohuona sei?
Bond note yedu paparo market yayo yanga yaita zviri nani nekuti yakambosvika yekuti ranga raakuenda kuma90% iyo zvinezvi ranga radzoka raakuma30%. Izvi zvichikonzerwa kutanga nekuti vanhu vakafarira shanduko yakaitika muhurumende iri kuvapa tariro kana vakatarisira neremangwana reupenyu hwavo nenyika nezveupfumi. Chechipiri, mari yandataura yatakabatsirwa iyo yakatungamirirwa neReserve Bank vakakurukura ibhangi reImport Export Bank yeAfrica inokwanisa kupawo zvemari kuma600 million yaakutanga kupinda mumaket ichibatsira kuti zvinhu zvinyeuke. Ende nezvandataurawo zvakare kuti vana veZimbabwe vari kunze vanga vaakutumirawo mari dzavo kuvabereki kuhama dzavo kuti vakwanise kuona nguva yakanaka pakisimisi. Mari dzinenge dzichiuya dzinouya dziri mumajusa. Saka kuwanikwa kwemajusa ndo kunoita kuti mari yanga yepamusoro yanga yakuwedzerwa pabhondi kuti iderere, nekuti vanhu kana vaakuwana mahusa avo aakuwanikwa mabhengi achikwanisawo kutopawo nemahusa, zvinobva zvaita kuti vanhu vasaende pablack market iya yetinotaura iyi.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachinzi havafari nemashandiro emapurisa, pane vamwe vagari vemuchinoi vari kufara nemapurisa ayo anonzi ari kufamba-famba munogara veruzhinji kunyanya nguva dzemanheru pazoro rekisimusi senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kufamba manheru kuri kuita mapurisa vakapedzisira kuzviona makore akawanda apfuura. Mapurisa vaifamba nemabhasikoro munogara vanhu nemumaguta senzira yekudzikisa kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba idzo dzinonyanya kuparwa nguva ino yezororo. Asi gore rino mapurisa ari kufamba mudzimba vachitaurira vagari kuti vasasiye dzimba dzisina vanhu ivo vachienda kuzororo, pamwe nekukiya mikova yedzimba nguva dzemanheru kuti vasabirwe nematsotsi. Mumwe avo vari kufarira chirongwa chemapurisa ichi ndiva Danford Gapare vanogara mumusha weveruzhinji wechikono hono. VaGapare vanoti vanofara kuti mapurisa vave kufamba vachichengetedza vanhu munguva dzemanheru uye kuti varambe vachizviita kunyange zororo rapera.
Izvakanaka. Zvokufamba vachitichengetedza takarara zvakanaka. Kavarambe vakadaro.
VaGapare vanoti zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti vanenge vabva mutsika yavo yekushandira mumigwagwa vachitorera vanhu mari yechiokomo homwe.
Vatotanga uko vatoita izvezvi gore rino. Vanga vasingambozviite makore izvi, vanga vari muroti. Ndo vaitorera mari muroti. Mazuva ano izvezvi hava kutombofambawo mucommunity vese vachiuya vachiyozoona kuti chichiri.
Mumwe mugari vaKing Motsi vanoti vafarira zviri kuita mapurisa zvekushambadzira vachiyeuchidza vagari kuti vasarasikirwe nemidziyo yavo kumatsotsi uye vedzimotokari kuti vasamhanyise motokari zvisiri pamwero.
Ya apa zvatibatsira kakanyanya. Warasa ndezvanambotaka zvekuti kuba vanhu vazotakasangana nemachallenges akawanda last year. Pazvasiye kwamusina zvekuyu zvavaita zvekushambadzira. But this was I don't know what I know. I mean, what I mean,
Vakawanda vanoti mapurisa anofanirwa kushanda muvanhu kwete kuwandira mumigwagwa nekukamba. Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wemutauriri wemapurisa, Chief Inspector Ponyati, vanoti uwandu hwenjodzi mumigwagwa hwanga hwakaderera kunyange vanhu vakafa musi wa24 zvita vakawanda pane vakafa musi uyu gore rapera. Vanyati vanoti vanhu 12 vakafa manheru emusi wa24 zvita, asi gore rapera kwakafa vanhu vanomwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuLiberia vavhota nhasi musarudzo yemutungamiri wenyika iri kudzokororwa kana kuti run off. Vaimboye mutambi wenhabvu ane mukurumbira vaGeorge Weah nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoseph Boakai vari kukwikwidzana kutora chigaro chichasiyiwa nemutungamiri wenyika amai Ellen Johnson Sirleaf avari kusiya basa mushure mematemo maviri aya anobvumirwa pasi pebumbiro remutemo yeLiberia. Vaimbo wemutungamiri wePeru vaAlberto Fujimori avari kurwara nhasi vakumbira ruregerero kuvanhu vose vemunyika iyi mazuva maviri vaburitswa mujeri mushure mekuregererwa zvisina tsarukano nemutungamiri wenyika ari pachigaro vaPedro Pablo Kuczynski. Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitwa nevateereri veStudio 7 panguva ino yezororo reKrisimusi negoredzva.
Ndini Jonathan Banda ndogarawo kuHaboroni. Ndino meseji anayo kuvana veZimbabwe veshe. Ndinotenda nerunyararo rwamakaita pakubviswa kwakaitwa mutungamiri akanga aripo. Ane ndinotendawo vese vakaita zvese zvakanaka pamberi pedu. Ndokumbirawo kumhoresa mukoma wangu nemhuri yake kuBotuchinoi. Anonzi Golden Banda nemukadzi wake. Ndokumbirawo kumhoresa masekuru angu kwaGutu. Ndokumbirawo kumhoresawo hama dzangu dzose, ambuya vangu natezvara vangu vari kwaChikwaka. Ndokumbirawo meseji kune mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu. Takatarisira kuti tinotarisira change, totarisira kuona zvikosti. Tatisa kuona unyani kwa open paper, tatisa kuona makambani makuru ya Zimbabwe achivhurwa. Since you once led that intelligent organization in Zimbabwe, so we are looking forward to your intelligence zenyu zvishanda. Nevana vese veZimbabwe hatikurudzirei tiche zvakamuchi tibatane pamoche tinogoda tinomuchere tinobudisa kuti vana vedu mangwana. Amen.
Ya, indetwa Robert Mtede Nyika, ndiro gara kubudiro, kubudiro 4, ndoko andiri kutaura kunoku, but the holiday tina, ndiro dirangu ndekungoti, pano tongotanga horidhe mune zvakanaka ihoridhe kungotiwo tinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana mataona mukati mumugwagwa mumukuda kwatiri tine zvakawanda zvatinazvo mukumwa kwatinoita hwahwa muhamba hwahu tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwa chiyadzoko kuti ndichingovaparisa ndichingoti makadii zvenyu muriko mune horidhe yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko ndongovaparisaizvo zvakare nevari mugwagwa vari kufamba munzendo vari South Africa hama dzangu ndongodziparisawo zvakanyanya zvichingoti ndomashoko andinawo panguva dzinoi.
Ndiri Alma Mapfumo Sigauke, ndiri kufona ndiri kuLewis Clifford, South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiri pairi titakambozorora kuenda kubasa. Ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu. Holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara vachindibikira maresipi avo avanokwanisa vachindipa masurprises tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa vachibika tichidya ndichivabikirawo maresipi andinozi vanhu vanofarira. Tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka holiday yese. Panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuZimbabwe. Ndine group rehama rinonzi Mahuza Sisters. Masista anogara achifara tiri pamwe. Ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuZimbabwe. Vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro. Ndinotarisira kuti zvicharamba zvienda zvakadaro. Ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha, vananozi, vananozi Lilo, vananotando, vananonweva, vanatula nana sekuru Ivanzi ikoko. Ndinoti nakirwai, asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees, nokuti hatidi kuzoonzwa mafoni calls makutifonera muchiti tashoterwa nemari yevana. Aiwa farai, nesu tiri kufara, tirangarirani neminyengetero, nesu tinenge tichinamata tichitenda Mwari vatipfumbudze mugore 2017. Tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018 takatarisira zvidhafu dhafu kuti tichawana mablessings ari kuuya double ndozvatinotarisira. Aiwa, muve nenguva yakanaka.
Maita zvikuru nekutibata kuno nditangai mapfumo. Ndiri kubotswana kuGaborone. Ndoda kukwazisa nekuwisa vanhu vose vemaZimbabweans nguva yakanaka takatarisira nyika yedu tichabudirira zvakanaka. Tinotenda zvikuru nenguva yose. And all hardworking Zimbabweans wish you the best. Thank you very much. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Bye.
Tinokugamuchirai vana vemuno muZimbabwe nenguva ino yeChristmas. Ndoti watapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri kuAustralia kuPerth. Tingori musizeni yedu yeChristmas tirikufara. Tirongova nehama neshamwari tichigocha tichiona kunaka neruoko rwaMwari. Tichingotenda Mwari negore ranga tinaro. Iro ranga riri gore rakanaka zvikuru. Of course vamwe you might have not had the best year, but tinongotenda Mwari tichiti next year will be a better year. Kunyanya nichada kungotenda shamwari hama nekutinamatira nekuvava nesu. Uyezve chango encourage vanhu veZimbabwe kuti rambai makashinga nenguva ino yatiri, nguva yeChristmas. Zvakawanda zvinoitika. Vanofamba mumugwagwa musanyanye kudriva makamwa doro, but kuva to avoid drink and driving. Chingo kuencourage ichiti rambai muchiita zvakanaka, endai kumachechi, sanganai nemhuri dzenyu, farai, furai mapresence, let the joy ive ichiwedzera mhuri dzedu. And kune avo who are not with their families, tinongo kuencourage I could just look for one vamunoenda kunoona shamwari, uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko mogara moona ukuru waMwari. And tichangokutione vhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu anotiitira zvakanaka nguva dzose. Tichango kuencourage vana veZimbabwe uyezve even tichipinda mugore rakanaka, ngatipinde tine mufaro, tine tarisiro, tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka ende richava gore rakanaka. Tichingoramba chiona ukuru waMwari mukati medu. So ndinongo kuencourageai, tinokutendai nenguva yenyu kutiteerera paredhiyo yedu inoyi, tichingoti Mwari aramba achikuitirai zvakanaka ende muropafadzwe, muve neruzororo rakanaka sevana veZimbabwe. Thank you.
Vanga vari vateereri veStudio 7 vachitiudza zviri kuitika kwavari panguva ino yezororo reKrisimusi nekutarisirawo gore dzva. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Magweta aya anoti anotarisira kuti mugore ra2018 hurumende yava Emmerson Mnangagwa icharemekedza kodzero dzeveruzhinji. Ngatinzwei kubva kumutori wedu nhau Patricia Mudadigwa.
Rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoradza kuti Zimbabwe haisati yoremekedza kodzero. VaDube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza mara vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa.
Hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrata kana kupemberera pari zvino. Chikonzero chiri chekuti kodzero dzevanhu hadzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muZimbabwe. Munogona kuti ndingokurangaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taidza mara uripi, and zvichingoreva kuti kodzero dzevanhu hadzisati dzakunyanyoremekedzwa muZimbabwe. So ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zvipemberegwe munyika ino. Chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zvisiri pamutemo chero vachizonobuda havo vava kumakotsi, but zvinongotiradza kuti mapurisa nemaCIO emuZimbabwe havanyanyoremekedza kodzero dzevanhu. Saka naizvozvo ndiringoti kusvikira tawana a total change, a complete change yegovernance nedemokrasi munyika muno, hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yeZimbabwe.
imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vasheron hofisi vaudzawo studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa vahofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino vanoti dare repamusoro reconstitutional court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa
kune kodzero zhinji dzatiri kuti dzinofanirwa kunge dzichiongororwa dzakaita sedzokusatongerwa rufu kapet tapiwa nashechawira nevamwe gumi nevatatu mbabwe yanga isina munhu aidusura musoro yevanhu saka ivo vaiti kunya kungogara vachingori kujere vachiti takamirira kuti isusu tigozogurwa musoro apa pasina wacho unogura musoro zvinhu zvanga zvichiputsa dzimwe kodzero dzavo dzakaita sedzekodzero dzekuti uyewo nechiremerera semunhu yatingati human dignity asi tinoona kuti dare guriri rakazonyorawo mutongo waro kubudikidza navamutongi vabhunu richitiro pane zvizhinji zvavakanga vasina kuita saka nokudaro nyaya iyi yakangobva yaraswa pasati patsanangurwa kana kuti dare risati rapinda mukati kuti zveshuwa rotarisa here kuti vanhu voramba vachigurwa musoro here kana kuti vasiri kugurwa musoro
vahofisi vawedzerawo vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana-siyana kubviswa kwevanhu pamapuraza vaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kutyorwa kwekodzero kwakanyanya
kodzero dzakaita sedzokuti munhu ava achizvishandira tinoona vaya vaishanda vari mumadhorobha vainetsana nekanzuro saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvoda kunge zvichiongororwa kwozotiwo tine kodzero dzakaita sekuti munhu ange achizvishandira inova freedom of occupation netrade ndodzatiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vakanga vachitengesa vamwe vacho nevakanga vachizonzi varohwa kwotiwo tine kodzero dzatinoona dzokugara pakati tsvikiti tinoona kuti vanhu vaiputsirwawo dzimba vachinetsana zvingava zvemacooperative kana kuti vari kuti havana kuwirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimborivo mumapazi ehurumende
hurumende yezimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe pasi pehurumende yavamugabe vemapato anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro ezanupf vaityorerwa kodzero dzavo asiwo magweta aya atanokurudzira kuti hurumende yavamunangagwa iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna mbudzi iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya ndakamirira studio 7 muharare ndini patricia mudadigwa
vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk chethe connection apo tiri kutarisa nevechidiki kuti tinzwe kuti vapedza sei zoro rekisimusi kana muchida kupinda muchirongwa ichi fonai panhamba dzinoti 001-202-619-2077 togokufonerai
Gadi January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kureri no saracho pera no tenda marinda rarama Nikacheuka hama ziti takaenda makata takukunda wakapa Neti noti poneza kizili mayu eti ni musiki Uno gida indi jipendera wapina mkisi musi Mukakane uti
Nako kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti kanzuru haina mabasa yairi kuvaitira. nyanzvi dzinotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro zvinove zvekushayikwa kwemari mumabhanga. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kati nge ku half past 7 olamukela ku studio 7 ngolwesibili mhlakazi 26 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda ukungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakobulawa zithi ikhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokuthi bekungela mali. Kwezemidlalo sekuqalile ukukhankaselwa izikhundla kuqembu leHighlanders, njalo kulabambalwa asebephumele egcekeni kuba bazangena kulolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Obona ngezokukhankasela ibandla esigabeni seHarare kuZanu PF umnumzana Douglas Mahia ukhuthaza abomthetho ukuba benze uphenyo oluzosiza ukulungisisa udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda eHarare South okungekho emthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo sikaMahia siza ngemva kokuba kube lokuphazamiseka komhlangano awungene labalandeli bebandla njengopolitical komza wabo ukubatholisa imfundiso ngokuqakatheka kokuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota phansi kwendlela yakulezi nsuku eye-biometric voter registration BVR. UMahia uthi okwenzakale eHarare South kumvula amehlo ukuba isimo singesihle kwezokungathembeki i-corruption kulabantu abangafuni ukuba kulungisiswe lokhu ngoba bethola inzuzo enkulu ngakho.
And I'm calling upon the law enforcement agencies to try and sanitize Harare South
because it's police ukuba ke bayilungisise lenkinga eHarare South ngoba abantu banye ve-G40 ebesilwisana nabo sebetholakala la kubantu kazani kusobala ukuba bangeke bavumela kubaphazamisayo kumkhuba wabo wokuthengisa umhlabathi ngokungekho emthethweni ukuze bathole imali yokusebenzisa unhlelo zabo kwezombusazo. Kumele baze abezomthetho bezokulungisisa lokho.
UMahia uthi kungesiqiniso okulotshwe ngabezindaba ukuba wasuka esengobelethe inyawo khona eHarare South ngemva kokuba amanye amalunga ebandla emsusela amanqe ngesikhathi yena lenye inkokheli yeHarare ebandleni ingene umhlangano wokufundisa uZulu phezu kokuqatheka kokuba abhalise ukuba lelungelo lokuvota, ukuba limukisa ukuba bangaze bathenga loba ukuthengisa umhlabathi kahulumende ngoba kungekho emthethweni, kanye lokubabonisa ukuba yikwephula umthetho ukuthenga loba ukuthengisa imali abayithi ngesiNgisi money laundering.
There are these things that we have been talking about all along, the question of land baron, the question
izinto esihlezi ikhuluma ngazo ukufana nabathengisa umhlabathi kungela mvumo ukungathembeki kanye nokuthengiswa kwemali. umsindo uvuke lapho ngikhuluma ngalezi zinto njengopolitical commissioner weHarare province.
Uthi yena lenkokheli yezanu PF eHarare bazodinga indlela zokukhulumisana leziphathamandla zasesipoliseni phezu kwalolu daba oseluhluphile esigabeni seHarare South. Unkosazana sichasisile Ndlovu isiphathamandla enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust emela abontanga esigabeni seGwanda eMathebeleland South uthi kuyamethusa lokho sekusenzakala ebandleni lezanu PF.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala. Ngoba singananzelela ukuthi kuqala kwake kwaba lenkulumo ethi bona ngeke besaluthe umuntu ongayanga empini.
Emazwini akhe awethule ngesikhathi ekhulumisana loZulu embikweni wakhe oqakathekileyo phambilini kwekhefu lekhisimusi owe-State of the Nation Address, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshengisa ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labathengisa umhlaba kahulumende ngokungekho emthethweni ethi kumele kumiswe lokho ngokuphangisa. UMnangagwa uthembise uZulu ukuba uhulumende wakhe akasoze amelane lokungathembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo iPeople's Democratic Union, iPDU, umnumzana Christopher Bengwani Sibanda uthi akayingena kumanyano wamabandla kungaba ngweMDC Alliance loba iCoalition ngoba engakholwa kikho ibandla lakhe lizophatheka kukhetho lizimele. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sekuvela kuba kulokufuthelana okuthile njalo sokungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba kunsukwana esanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, inhlelo zikaningi, ezinye zingaba ukubhala izincwadi kuma-organization aseduze lathi, ezinye zingaba ikwala indlela abenza ngayo izinto, lokunxusa abanye ukubana sibambe ndawonye abantu, kungasho amaphathi, ngoba amaphathi iphathi njenganye ililungelo layo. Nje mina ngowami ungakabuzi angiyasilayo inhloso yokubambana labantu, akutho lutho. Ngokona abantu bebambana kuyafana la ngizakunikeza into enkomeni sibili. Ngokona abantu bebambana behlanganyela umuntu kuthiwa yikuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abala macebo abala mandla. So that's what yikho kukutsho into ekuyithoyo nje ikithi umthetho wethu asitshintshi kulowo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo, uSibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano. Uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni ingayindawo, njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono eyehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into ehluphayo thina emkhubeni wethu nabantu balapha eZimbabwe sithanda ukudla, uze umuntu ebuze ukuthi kuyadliwa yini. Omgabo onkomo bonke odabe ngabakhona nje babesuka abayempini beshiya abafazi bengathenganga lobisepa okuthiwa khona umuntu kuzinikela. Manje yona le ubuntu bona loba kukho sokwaphela yinto esizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khani nandibona abantu abazabusa inidongizele lempondo nxa singantshintshanga thina ubuntu bethu, ngoba ukuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yilolu oluhuga imali. Ungaba lohlelo oluhle ususazi ukuthi imali yalandela, imali emile ilandela umuntu, akho umuntu alandela imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuZulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho njalo akhethe inkokheli uqobo, hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:00 kusiya ngo 9 ntambama ku Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection lamuhla banxuswa abasakhulayo ukuthi bazoxoxa ngosuku lwekhisimusi sikhangela ukuthi bayidlale njani ikhisimusi yalonyaka. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Lamhlanje abantu bekwele Liberia bavotile ukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kwake waduma njengomdlali olohlonze emdlalweni wenguqu uGeorge Weah kanye lobekade engumsekeli kamongameli Ellen Johnson Sirleaf uJoseph Boakai. Ele Canada libika ukuba selixotshe ummeli wele Venezuela elizweni lelo liphindisela ukuxotshwa komunye wabameli balelo lizwe kwele Venezuela ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokungahloniphi umongameli njalo ekhuluma kakubi ngalelo lizwe. Lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga liqhubekela phambili, amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali. Kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola leMelika. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ukugcwala kwabantu abavela emazweni achiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngakutsho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki isiwabona nje ehamba. Lanxa nje ukubona nje edolobheni uyabona nje abantu bethatha nje imali zabo. Lanxa nje hamba nje mbhatalo emakhulu. Lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe. Engunanzelelayo kakhulu yikuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe abantu abavakatshayo. Ngoba ngunanzelele nxa uthe uthela iphepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-user 100. Usa into esingazake siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngamabhoni. Lama ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-user uhlubonta umkhulu kayishuye weZimbabwe umuntu ovakatshileyo.
Ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphukwe kutsho uMhlanga.
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa yikuthi akusabantu abaeka imali kakhulu nje lapha abengentsha khona osiphatheleni. Bebekhala kakhulu labo osiphatheleni bathi hhayi imali zehlile kakhulu ikakhulu irandi. Irandi iba yehlile kakhulu okuthi kayisela nzuzo kubo siphosifana nje lama-bond note wona lakho.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Udubo lokusilela kwemali luyaphambili akula ubungcono obukhona. Sasizwile thina kuthiwa sokungenekeyo okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha kodwa-ke ukuhlupheka kwabantu kuyaphambili. Imali kayitholakali ikhona emthineni ukuthi umuntu kuyathawula imali ekhadini ebhenki kodwa ke leyo mali ingathatheki. Ma uyifuna sokumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise ugcina usithathe siyimali encane for izimota lamabhasi babe befuna ukuthi kubhadalwe nge-cash. Umumo mubi kakhulu imali kayikho elizweni ikakhulu lapho emhlubulweni wakithi-ke emagebheleleni bobulawayo ngokunjalo.
UNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abalemali emafonini. Udubo ukuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nqa isefonini.
Akuphathisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10. Futhi nge-echo cash kulezinye izindawo lapho abangakakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo. Kugcina-ke sokufosa abantu-ke ukuthi bahambe-ke bayetshintsha-ke bona laba abaze eBotswana ethenga insimbi zemota. Uthi utshintshe i-600 ebeku-echo cash waphiwa i-$375. Nxase kunanzelela ukuthi kuthi yihafu yemali yakhe yonke-ke ayiluzileyo. Kubuhlungu kakhulu-ke, kunzima-ke indawo eziningi kaziyamukeli, kazinama-swipe machine. Azamukeli le echo cash. Kho emakhaya kuhambekanga, kwabethanda ukuthi bahambe ngaleli khefu belezihlobo labangane emakhaya, kodwa-ke ngohlupho lwemali naleyi kakuhambeki emakhaya.
UNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi eGwanda imali ibitholakala ezitaladini hatshi emabhanga ngekhefu lekhisimusi.
Kukho kuhle kangako ngikhathesi ngesikhathi nge-festive season lesikhathini sesikuso sekhisimusi. Hhayi, abantu abazange bayithole sibibhenka bengela lutho, ngitho ibhondi, ngitho i-US dollar bekungela lutho, but emgwaqweni ibitholatholakala isi-charger isidura, especially babade befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibile okuzwayo. Emgwaqweni ibikhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-Afrexim Bank. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende welemelika.
Mhlaka 25 ngoMpalakazi bekunanzwa usuku lwekhisimusi olwaziwa ngamaKristu njengosuku oluqatheke okumangalisayo. AmaKristu aluthakazelela usuku lolu njengoba uJesu Kristu wayeyinkosi yamakhosi engumsindisi njalo eyikukhanya komhlaba. Imuli kaJesu Kristu yayingeyabayanga. UJesu Kristu wazalelwa esibayeni ngesikhathi kulamakhaza amabi. Sokulesikhathi eside abantu abahlala emazweni entshonalanga bethakazelela okwenziwa nguJesu Kristu. Sokulesikhathi njalo bethakazelela lokhu okubizwa ngokuthi yi-winter solstice, lapho ukutshona kwelanga ngesiphangiphangi kubonakala ukuthi kuphehla isikhathi esilandelayo esizabe silokukhanya kwelanga okude lokuguquka komhlaba jikelele. Abantu kudala babethakazelela isikhathi sokuphuma kwelanga elithatha isikhathi eside ukuthi litshone. Kwakusenziwa amadili atshiyeneyo ukwamukela okwethulwe nguNkulunkulu. Konke lokhu kwakusenziwa njalo lokho kusenziwa ngesikhathi sokuzalwa kukaJesu Kristu. Amazwe atshiyeneyo alendlela ezitshiyeneyo zokuthakazelela ukuguquka komhlaba. Kwele China ukujabula lokhu kubizwa ngokuthi yiDongzheng. Kwele Iran kubizwa kuthiwa yi-Yalda, kuthi-ke kwele Japan kubizwa ngokuthi yitoji. Umongameli Donald Trump uthi ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lakho konke lokhu kukhuthaza ukuthi abantu bathandane njalo babezazi ukuthi bangobani lokuthi banenzelele ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. UTrump uthi ufisa ukuthi imuli zonke kwele Melika lemhlabeni wonke jikelele zibe lothando olumangalisayo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo konke lokhu kuqhubeke nsuku zonke.
Lapho ke belilalele udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. Ngemva kwekhisimusi kwandise ukulandela ubunzima obubhekane labazali lokuhlawulela indleko zesikolo zama-school fees. Abenhlanganiso enakekela ilungelo labantwana ikakhulu amantombazana eTag Life basungule uhlelo lokukhankasela ukuthi uhulumende avumele ukuthi abazali bengahlawuliswa indleko yama-school fees kumfundo eye-primary. Umqondisi wethali unkosazana Nyari Mashaya Mombe uxoxa loGeina Gumede o-Studio 7 ngalolu daba.
Ipo created a lovely organization yamankazana incedisa amankazana ukuthi bebekwazi amalungelo njalo sisebenza labobhuti labobaba labomama lama-leaders wethu ukuthi labo bebekwazi ukuthi sakathekeleni ukusiza amankazana ukuthi bephumelele labo bebekwazi amalungelo wabo.
Nkosazana Mashayamombe, yiwapha amanyathelo eliwathathayo ukubona ukuthi uhlelo lwenu luyasebenza okokuthi abantwana abayinkazana bengahlukuluzwa?
Njengokutsho kwami ukuthi i-Third Alliance ithanda ukuthi sifundise amankazana amalungelo wabo, bekwazi yini kumele kuyenzakale ukuthi labo bephumelele, babo benakekelwe. So siyenza ukuthi bona befunde amalungelo wabo, sisebenza lamankazana labobaba labobhuti labomama ukuthi labo batshintshe indlela abaphatha ngayo amankazana. Khona beza respect amalungelo amankazana. Sikhonapho nje sikhuluma lakho ukuthi lakho sisebenza lama-leaders wethu, sikhuluma kanje sikalise i-campaign esithi i-Every Child in School. I-campaign beyisenza ukuthi uhulumende enze ukuthi umntwana wonke eku-primary level engena esikolo njengoba i-constitution isika. So yizinye izinto esiziyenzayo ukuthi amalungelo amankazana lempilo zabosisi ziye phambili. Sikhangela ukuthi umthetho uthini la malungelo abosisi, umthetho uthini le mphumelelo yabo. Sibona ukuthi ama-leaders wethu ayenza konke abakwazi ukuthi beyenze khona amalungelo amankazana azonakekelwa.
Ungathi lokho laqalisa inhlanganiso yenu, liyabona yini ukuthi sokulobungcono indlela ephethwe ngayo umntwana oyinkazana?
Khonapho sithi kunzima ngoba izinto esisebenza ngazo awusoze ubambe ama-results namuhla, kodwa esikwenzayo ukuthi sitshintshe i-culture. So ma ufanelele ukuthi kutshintshe i-culture kuthatha isikhathi esithi ukuthi ubone ukuthi khathe sesitshintshile. So akusoze sithi njengethali siyenze lokho, kodwa sisebenza labanye, sisebenza thina size siqalise lakho umsebenzi lo kade lokhu uhambelela phambili sijoyina abanye. So kunzima ukuthi uthi siyenze lokhu phandle kokuthi lingakwanisi ukutshintsha umthetho njengento esiyenza sathetha ukuthi sisebenza le Ministry of Education siloba i-government ukuthi sitshintshe umthetho behambise i-secular ezatshintsha ukuthi umntana wonke engene esikolo. So kukhona ezinye izinto esiyakwanisa ukuthi ayi lokho sakutshintsha, kodwa ezinye obama amankazana usiyenza ukuthi sipushe ukuthi umthetho lawo usebenzele amankazana. So futhi sithi lokhu kunzima kunokuthi makhe kufanise ukutshintsha umthetho njengento esiyenzayo ngo-January 2016 lapho kwaba lo mthetho owatshintshayo ukuthi akusele lo mntwana kumele echajiswe engakabi lo mnyaka oyi-18. So bona ngani izinto ezinjengalezo uyakwanisa ukukhangela emuva ukuthi hayi satshintsha lokho, kodwa kuyaba kungamanga lakho ukuthi sithi yithi esatshintshayo kumbeni i-organization le yatshintshayo, ngoba yizinto ziyabe zisebenzwa ngabantu abaningi for iminyaka eminingi lize lifike lapho elithi hayi kutshintshile. So kukhona okutshintshayo, kodwa akuthathi iminyaka oyi-1, akuthatha ama-years and years and years zisebenza zitshintshe izinto. And akuyenzi ukuthi i-organization eyi-1 ithi hayi itshintshe lokho, kwenza ukuthi the whole country i-women's movement zisebenza lonke labo ama-MP wethu abepusha izinto lezi ku-parliament lelizwe lonke phansi, you know, ukuthi lako kule mthetho ukuthi uhulumende layo uyabesebenzelana labanye njengama-conventions lawo ayenza ukuthi kube le mthetho egcina amankazana, egcina abantwana, egcina omama. So kuningi okwenzakalayo kulokuthi kube nechange.
Ngamafichane libe lohlelo kulezi nsuku eziphelileyo eliluqalisileyo, ungasitshela nje ukuthi uhlelo lwakho lwalumayelana lani.
Mhlaka 14 December salonchi i-campaign ethiwa yi-Every Child. Every Child is place ukuthi sikhangele ukuthi sinabantwana abaningi abangahambi esikolo. Masikhangela i-primary bakhona abantwana abaningi abangahambi esikolo. Bengabantwana abancane especially amankazana. So esifuna ukuthi umthetho usebenze lamankazana kule constitution yethu i-section 75A ithi ukuthi umntwana wonke ongumntwana omncane eku-primary kumele ebe sesikole. Uhulumende kumele ebhadale ebone enza konke ekubonayo ngamandla ake ukuthi umntwana wonke ehambe esikolo kube ngamahala isikolo. So thina sitho ukuthi kukampeni Minister of Education evale incwadi ihambe kubo-school headmaster ibatshele ukuthi lingaqothi abantwana abangela abangakwanisi ukubhadala. Silabo abantwana esikolo ngoba bengathi babuza ukuthi bebhadale ndeni $5-$15 whatever it is. So sitho ukuthi uhulumende engatsheli engabuzi ama.
Lo ke ngunkosazana Nyari Mashamombe, umqondisi wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwelungelo labantwana ikakhulu amantombazana, exoxa ecingweni lo Gaina Gumede oStudio 7. Kwaze kulunge esidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda okungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakoBulawayo zithi iKhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokusilela kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2:30 emini kusasa. Igama nguChris Gande lelaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.